Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Monday, June the 18th, 2018. I'm Tungamili Nkomo.
And I am Chanonoka Wande.
Tonight, we are talking about the release of the voters' roll to contesting parties and observers by the Zimbabwe Electoral Commission today.
If you want to be part of our discussion, please send us a WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318, and we will call you right back. You can also call us directly on 001-202-619-2077.
We are streaming live on Facebook at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona.
The Zimbabwe Electoral Commission finally released the voters' roll to candidates and observers today. ZEC had been taking fire from political parties since last week after failing to provide them with the register before the sitting of the nomination court. Now the process of analyzing the voters' roll for any irregularities begins. But whatever anomalies are found, ZEC says the voters' roll will not be revised before the elections.
That means the soft copy released today is the final register. Some parties had complained earlier in the day about not getting the voters' roll, although the British Embassy in Zimbabwe had tweeted that it had secured a copy. The situation cleared as the day unfolded, with many candidates and groups such as the Zimbabwe Election Support Network, or ZESNI, and the Election Resource Center also announcing that they had managed to get copies. That's our discussion today. Many people, Mr. Wande, are really suspicious of ZEC. I remember even the Afrobarometer survey. Mm-hmm. Many people have no confidence whatsoever in ZEC. And really, their failure to release the voters' roll before the nomination court last week, it did a lot of damage.
There was a lot of talk about it. I just don't understand why ZEC did not move fast enough to quell down all the complaints that were coming. And if you look also, another issue that emerged from this fiasco, I call it a fiasco because it wasn't necessary in the first place, is the number of court cases surrounding the way the preparations for the elections is going on. It's a record number of court cases against ZEC, or either the commissioners or the ZEC as the commission itself. So it's something that could have been handled prior to the elections, but now time is running out.
And the law is very clear. The electoral law, section 21, subsection 4. Here's what it says about the provision of the voters' roll to contesting candidates. Within a reasonable period of time after the calling of an election, the commission shall provide, on payment of the prescribed fee, to every political party that intends to contest the election, and to any accredited observer who requests it, one copy of every voter's roll to be used in the election, either in printed or in electronic form, as the party or observer may request. I emphasized the word intends because that means it's before nomination court. ZEC should have provided, candidates with copies of the register before nomination court.
They are still arguing about it. There are a couple of organizations who have taken ZEC to court, you know, trying to force them to release the prior copies so that they can look at both and see where the amendments took place or where they didn't take place. All this is so unnecessary, but this is the kind of situation we have. But, Mr. Nkomo, the other striking factor here is that now that they have released the voter's roll, there is nothing that anybody can do, even if they find some mistakes in there, which is very, very unfortunate.
The die is cast. Lichana njani slobe standegayo, abasanda samukela si kuhlelo Live Talk. Namhlanje sikhuluma ngokwethula kohlelo goluhlu lwe-voters roll, ugwalo olulamabizo abantu abaza vota kukhetho oluzayo. Ize yalwethula lolu gwalo namhlanje iZEC ngemva kokuchothozwa ngabantu abaningi abancintisayo labazimeleyo last week lizakhumbula ukubana kwakule nomination court. iZEC yayimele iphe abantu i-voters roll bengakayihlala emthethweni labo we-nomination court, kodwa behluleka. Namhlanje kungelani baze bayethula leyo voters roll, abamabandla eTNA labenhlanganiso ezizimeleyo lezigodlo zamanye amazwe eseZimbabwe esebenza eZimbabwe sezilawo. Osokulandela sebezayihlaziya ke i-voters roll yena le bebona ukuthi akula yini i-duplication yamabizo, akula yini okunye okuphanjanisiweyo okungangokuthi ngiphumzekeliso. Uhlala emagwegwe khonapho lapho ohlala khona, kumbe kuse-Country Park la uyakwanisa ukukhangela laphana ukuthi ha imbone lapha i-address yami, akula yini omunye umuntu owabhalisa phansi kwe-address yami ongahlali khonapha engamaziyo. Iyo iprocessi ke siza landelwa. Kubonakale ukuthi luluhlu oluqoqekileyo luchenile, kumbe kukhona okuchaya amanzi. Kodwa okudanisayo ukuthi iZEC ithi lanxa kungaze kutholakale ukuthi kukhona okwaphanjaniswayo, akusela lutho olungenziwa, kayisoze itshintshwe i-voters roll. Ndiyo nyaya triku kurukura nezvo yana siva wande.
Inyaya hombe zvikuru, nekuti ine chokuita nevanhu neveruzhinji, uyezve nenzira yatiri kugadzirira sarudzo yedu iri kuuya iyi. Voters roll yazobudiswa nhasi ikapiwa vanhu havasati vapedza, vari kuti vari kugadzirira kuti vagoprinta vagodini vagopa vanhu. Asi zvazoitika mushure menguva yakareba, vanhu vachigununa vachitaridza kutsutsumwa nenyaya yebasa ranga richitwa neZEC, vachiti ZEC haisi kuita basa rayo nemazvo, vari kukanda zvibinga mupinyi mugwara rokugadzirira sarudzo iyi. Zvino rabuda. Saka yava nyaya yekuti vanhu vachitarisa manje kuti mazita aripo akamira sei. Chinhu chinorwadza apa ndechekuti kunyange vanhu vakatarisa mufinal voters roll yabudiswa nhasi, vakaona zvimwe zvisina kunaka, havachakwanisa kuchinja chinhu pazviri. Zvinoratidza kutizve ZEC pamwe yakaita zvinhu nenzira isina kunaka, vachiona kuti kuda pamwe panozoda kuchinjwa pangazvo hapazofambe zvakanaka. But iko zvine zvino vanhu vatorerwa mukana wokuti kana pane zvimwe zvinenge zvisina kunaka mugwaro iri zvigadzirisiwe. Saka ndiyo imwe nyaya yatatarisana nayo tichangoona kuti zvinofamba sei. Gwaro rabuda iri ndoro kupedzisira, ndo final one match kusvika sarudzo yaitwa. Chimwe chamboita mutauro mukuru nhasi inyaya yekuti vanhu vose pavanga vakaungana vachimanyamanya vachiti vawane gwaro iri rina mazita avanhu vanovhota, maBritish vadotanga kutaura padandemutande paintaneti vachiti ivo vawana kopi. Asi vanhu vari muZimbabwe vanofanira kuva namapepa vasina. Ndochimwe chinhu chachitaurwa, chiri kungotaurwa nazvino nevanhu kuti zvambofamba sei, uyezvo zvoitirwa chii, zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka ndoda kumbotarisa kuti nyaya yayo yevoters roll, mafambisiro akaitwa zvinhu nekumira kwakaita zvinhu pari zvino, Mr. Nkomo.
Aha, ngati kurukurei asi khulumeni. Let's talk. We have our first guest, and that's Andrew Makoni of the Zimbabwe Election Support Network. Good evening, sir, and welcome.
Good evening.
Yes, you have a copy of the voters' roll, finally. Tell us, how was it like going through that process of obtaining it?
Yes, what we did is that before the nomination court set, immediately after the proclamation, of the election, and the advice that the nomination court is going to sit on the 14th of June. We wrote to ZEC requesting a copy of the voter's roll, because the law says that that voter's roll must be availed before the sitting of the nomination court. And in fact, in terms of its own roadmap, ZEC had indicated that that voter's roll would be available by the 10th of June 2018. So we expected at least at the very latest to receive a copy of the voter's roll by the 10th of June 2018. Unfortunately, that was not so. So candidates who wanted to be voted for in this election, which is coming on the 30th of July 2018, the misfortune of going into the nomination court without having had sight of the voter's roll. The voter's roll has only been availed to us this afternoon at 2 p.m. That is the first time that we received an electronic copy of the voter's roll.
Have you started the process of scrutinizing it, analyzing it for any, you know, anomalies?
Well, the work is just beginning, because we only obtained a copy at 2 p.m. And what we, in fact, were able to do is, at least using the password that was provided by ZEC, to go into the Excel spreadsheet, at least to check whether we can access the information on the roll. So we have been able to at least make preliminary observations that it is possible to access the roll and also to look into it. It's possible for one to audit it, so to speak.
Yeah. Ramakoni, zvamataura iko zvine muchipedzisa zvamanga muchitsanangura, kana muchiti is really possible for one to audit it, muri kureva chii? Mungatsanangura ipapo?
Okay. Chatiri kureva ndechekuti tinokwanisa kutarisa kuti voters roll yakamira sei. Unogona kuona kuti mazita akanyorwa sei, unogona kuona kuti namba dzechitupa dzakamira sei. So that is possible. Chisingori possible chete kuti ukwanise kuita not alteration kuinformation yaprovidwayo. Tine access to it, tinogona kuona zviripo, tinogona kuita take note of what may be challenging on the roll, what may be issues on the roll, but hatikwanise kuita edit the roll.
Ko kana pakawanikwa ma mistakes akawanda, zvichafambiswa sei manje?
Well, pakawanikwa ma mistakes akawanda, isusu semaitiro atinoita nguva dzose, tinongo tora ma issues iwawo toendesa kuzek kuti ikwanise kuita rekuini. Asizvo, kana ma mistakes acho akanyanya kuwandisa, zvinogona kuaffecta credibility yeelection, nokuti zvinogona kuzoreva kuti taita disenfranchise vanhu vakawanda vanofanira kunge vachivhota muelection, nokuti panenge pane maproblems akaita sekuti zvinogona kuzenge zvisiri nyore kuti munhu akwanise kuvhota. Zvakaita sekuti ini ndakaregista, ndakapuwa registration slip kangu, asi ndakuda kuti ndichiinspector the voters roll, zita rangu riye harimo. So zvakaita seizvozvo zvinoita disenfranchise vanhu vakawanda. Uyezve muno pane vanhu vakanzi vakalistwa vakawanda, vanosvika about 100,000 vari vakaitwa provisionally listed, nokuti pane maproblems aripo. Nguva yekuti vagadziriswe vanhu ivavo vakwanise kuzokwanisa kuvhota inogona kunge isisipo, kureva kuti around 100,000 vanogona kunge vatove nedambudziko kana vakanga vakaregista kuvhota asi vasina kuzoenda kunoita inspect. Ndokunge kana maproblems acho ane chokuita nekuti ZEC yanga isiri shuwa kuti munhu yakamira sei.
Uyakhuluma lapho ubaba uAndrew Makoni, owenhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network uthi labo sebelalo ugwalo lwe-voters roll. Osokusele ikuthi balufake emtshineni kucomputer baqalisa ukuluhlaziya ukuthi ilumi kakuhle na. Kodwa njengokutsho kwethu ngaphambilini uyagcizelela ukuthi lanxa bengaze bethola ukuthi kukhona okungahanjiswanga kuhle, kukhona lapho kwaphanjaniswa khona, mhlawumbe kwaba lokuduplicatewa kwamabizo, mhlawumbe kukhona abanye abafakwe kuma-addresses angayisiwo abo. Uthi lokho kuyabe sokungaphezu kwamandla abo. Akusatshintsheki manje, iZEC ikhulumile yathi le i-final copy, i-final voters roll kungakayiwa kukhetho yiyo ezasetshenziswa njalo kukhetho. Oyabe elezikhalazo iZEC ithi baza kubona ukhetho solwedlule. Sithathe njalo isiphathamandla sethu esilaso esesibili lamhlanje, umnumzana Gadzira Chirumanzu. Mr. Chirumanzu is a ZANU PF leaning political analyst. Mr. Chirumanzu, good evening and welcome.
Hi, good evening. How are you?
We are doing great, and thank you for asking. Let's dive in, Mr. Chirumanzu. Many political parties, opposition parties, have been complaining about, you know, the Zimbabwe Electoral Commission not availing the voters register in time or on time. But the silence from ZANU-PF has been deafening. And many people, you know, are like, maybe these people had the voters' roll a long time ago. What say you?
Yeah, but I think it's a question for one not to know how the voters' roll is availed to political parties and also to the public in general. You know, it has been an issue for MDC and the opposition political parties to complain, but if you try to analyze their complaints, it's a question, I mean, for them not to know how it is done. In fact, the voters' roll can only be availed when a proclamation has been, you know, announced that the elections are going to be on this and that date, like in this case, on the 30th of July. Now, before that, the ZEC had to make sure that they have the correct, they must have correct voters' roll, of which there were some issues that needed to be ironed out, to be cleaned, to remove those people who are claimed to have died before and all that stuff. So voters' roll cannot be availed to political parties, neither to individuals, without that procedure, you know, having been done.
Asimtemo vachirumanzu unoti voters' roll inofanwa kupuwa vanhu. Zvikuru sei vanokwikwidza nomination court isati yagara, sei zvisina kuitika izvozvo?
Yeah, but then vanhu vese ivavo vanoda kukwikwidza nezvimwe zvakadero vanoziva maconditions enyika. MDC inonyatsoziva kuti ZEC yacho iyoyo haina mari. ZANU-PF yacho inotoziva kuti ZEC yacho iyoyo haina mari.
Mari iripo, vachirumanzu.
Hold on.
Mari iripo, ZEC yataura nhasi kuti mari tinayo, we have enough money. Sachigaro weZEC vataura nhasi kuti zvese zviri kufaya, mari tinayo. Saka that excuse yemari doesn't fly.
No. Vakutaura nhasi, mataura kuti vataura nhasi. Ndo saka voters' roll yacho yava available, vachigumba maichigumba vakataura last Friday kuti iye zvino voters' roll yavapo. Saka iye zvino hapana munhu angachema chiti voters' roll yacho. After all, you see, we have to be very serious. You know, voters' roll ndero munhu uyo anoda kukwikwidza, not for a political party. Even voters' roll nhasi ikapuwa ku ZANU-PF. ZANU-PF hapana zvainokwanisa kuita nevoters' roll. Because ZANU-PF is not Zimbabweans. MDC is not Zimbabweans. It's just an institution inoda kukwikwidza voters' roll. But basa revoters' roll ndiro kuti uyo anoda kundovota ndiye andondocheka kuti zitarake hindi poite.
Ndiyo watiri kutaura ya wabo watiri manzu. Ndiyo watiri kutaura ya wabo. Kuti sei vasina kupiwa mapepa haya. Iko zvinezvi bepa rabuda nasi final iri. Harina zvarino basisa riri rega. Dene vabudisa ese nerakashandiswa pa nomination court kuti vanhu vagotarisa zvakanga zviripo nezvapo iko zvinezvi pavakanga vataurawo kuti chakati hachina kunaka, chakati hachina kunaka. Sei vachingoramba nazvo
zvese. Pa nomination court papo tinofanira kuzvaza kuti mutemo wakambomira sei. Iye zvino pana vanhu vakanzi vakanominatewa vanokwanisa kukwikwidza. Anyone including you, you can come up today and say no uyu munhu haiti. Saka zvina maprocedures azvo. In fact, tirege kuda kunyatso kuchema nevoters roll. Chiri important ndicho kuti kana ZANU PF ina vanhu vayo vachandovhoteri. Kana MDC ina vanhu vayo vachandovhoteri. MDC alliance zvimwe chete. Kungokurudzira kuti vanhu endai mundovhota. Hationi kuti voters roll inobatsira chii ku any political party. Voters roll inotobatsira uyu anoda kuvhota kuti zvinhu zvangu zviri in order here okwete. Take for example, MDC alliance or ZANU PF ikava ne voters roll. Chii chainokwanisa kuita nayo?
Saka
analyze tarangu nini ndakanzi chirumanzi. Ivava vanozivei napamusoro peID yangu.
Nae vachirumanzi. Muri kuda kutaura kuti voters roll haina basa?
Ine basa kuno munhu uyo anoda kundovhota asi haina basa kuna mapolitical party. Saka ndapamufananidzo hold on, saka ndapamufananidzo kuti ZANU PF toti yapiwa voters roll today. Inozivei napamusoro peID yangu?
ZANU PF ine macandidates kana muchimirira ZANU PF amuna kuzvimirira mune musangano makamirira, saka it's incumbent upon your political party. If it's a serious political party,
uona
kuti zviri kufambiswa negwara.
ZANU PF will only check on the voters' roll on those members that are going to be voted into power. That is the councillors, the senators, and so forth. But they will not know whether Chirumanzu as an individual is registered or not because they don't have my ID number.
I think
so that they are registered.
I think we are on the same page because here we are talking about my candidates who were denied access to the voters' roll. Vachinda kunonyoresa kunomination quota. Anyway, please stay on the line, Mr. Chirumanzu. And Mr. Makoni as well, as we welcome our third guest, that's Dr. Nkululeko Sipanda, spokesperson for the MDC Alliance, President Nelson Chamisa. Mr. Dr. Sipanda, good evening and welcome.
Good evening and thank you for having me.
Yeah, sibonile lamhlanje akutshela abalaleli le velikhala earlier in the day lisithi kalikayitholi i-voters roll. Selize layithola yini?
I-voters roll sitholakele kodwa akusasizi lutho ngoba indlela esitholakale ngayo ngemva kwamalanga amaningi kangaka nomination court ihlale phansi. Njalo ngemva kwesikhathi esifakwe ngumthetho kutshengisa ukuthi mhlawumbe iZANU PF isayipheka-pheka isenzela ukuthi yenelise ukuqila ngayo. Njalo kasazi ukuthi i-voters roll le abasinikela namhlanje bazimisele yini ukuthi ibe yiyo i-voters roll abazayisebenzisa ngelanga lokhetho ngoba nantu dubo phela. Akula sizathu esizagcileyo esicijileyo esizwakalayo ebesenza ukuthi izek ingaphomisi voters roll, njalo enza ukuthi izek ingasiniki okuthiwa yi-provisional voters roll. I-voters roll ababeqala ukuyikhupha kahle kahle bayinika uZulu ukuthi uZulu ayihlubungula abone ukuthi igama lakhe likhona, njalo akhangelisise kahle abone ukuthi amagama wonke akhona ku-voters roll ngamagama abantu abalelungelo lokuvota kwele Zimbabwe.
Le kuyini liza kwenza ngayo, liza icubungula njani ilokuzeni i-voters roll nje i-voters roll le njalo kuyini kahle kahle liyabe likukhangela okungahanjiswa ngakuhle?
Uyabona ukuthi esikhathini esiningi kuwe wabonakala emuva lapho ukuthi i-voters roll ivele amagama abantu afana nayo abazale ngamalanga alinganayo abanye le minyaka esifika oko 109 khona okutshengisa ukuthi mhlambe kulamagama othazirula angasiwe iqiniso angawamanga. Lokho kukhathekile kakhulu ngoba sifuna ukwazi ukuthi kathi nxa iZ ifaka abantu abangelamvumo yokuvota kumbe abangaphiliyo abangazakaliyo ku-voters roll, injongo yabo yini? Injongo yabo mhlawumbe ukuthi kube nabantu abavote ngawo abantu baze le magama amanga ku-voters roll. Thina esiza kwenza ukuthi sizayithatha i-voters roll sicubungule kahle, sizama ukudinga into esifana lazeleyo njalo sizabuya siyisebenzise ngalokhetho ukuthi sikhangalisise kahle ukuthi laba bantu abaku-voters roll namhlanje le teacher namhlanje yibo mpela abantu abazavunyelwa ukuvota ngelanga lokhetho.
Aha, qhubeka ubambile khonapho Dr. Sipanda. That's Dr. Nkululeko Sipanda, spokesperson for the MDC Alliance, leader Nelson Chamisa.
Vamakoni muripo antiti? Mr. Makoni?
Yes, I'm still there.
Yes. You earlier on you heard what Mr. Gadzirachi Rumanzi was saying about the voter's role and for whom it is really targeted. Did you find anything wrong with what he said? Did you notice any misrepresentation of the voter's role and its role to individuals or political parties?
Yes, the law is very clear in Section 21 of the Electoral Act, which you alluded to earlier, because the law says that any political party, any candidate standing in the election, and any interested stakeholder can have access to a voter's roll. You know, in respect of this particular voter's roll, you remember it is a new roll, which is a BVR or biometric voter's roll. We are having it for the first time. There could be teething problems because this is a new system. So stakeholders would want to put that roll to a particular test so that they know that it is a credible roll. So it is important not only for the candidate who is standing in the election, but also for all stakeholders who have an interest in the election to be able to put the voter's roll to test to check whether it is a credible roll which can be used in an election.
Yes. Mm-hmm. Thank you very much for that clarification. Please stay on the line. We'll be back with you in a few minutes.
Dr. Sipanda, Lomnumzana Chirumanzo, please do stay on the line now, both as we welcome our listeners. Sithathe umlaleli, uHedman Moyo. Kunjani Moyo?
Baba, ninjani khona lapho?
Siyaphila nxa uphila, baba.
Hayi, lathi siphilile eFelabusi, lapha kuright kakhulu eFelabusi.
Kwamahlaba bayithwale.
Iye kugodlwa yomnyama.
Godlwa yomnyama.
Siyabezwa amadodala bayakhuluma la. Uhlupho kathi bona balelani ukuthi bakhiphe loliyani lokhu ze i-duplicate liyani yokuqala liyani ukuthi kubonakale sibili ukuthi abantu laba babhalisileyo bakhona bonke. Yilo uhlupho olukhona esifuna ukulizwisisa khona abo ukuthi bona balelani ukuthi bakhiphe lawa beze balikhiphe licace kubonakale sibili ukuthi lanxa sesiye ekhethweni sesikwazi ukuthi ekhethweni sihamba sikwazi ukuthi amabizo ethu akhona. Umuntu wonke ukhona njalo futhi ukhululekile.
Kodwa lungaze luphumile lololo luphumileyo Moyo, kodwa akusasizi phela lanxa ungaze uthole kukhona ongahanjiswa ngakuhle ngoba akusatshintshwa lutho.
Ye, ngiyakubona sibili, sokutshengisela ukuthi nxa ngathola ukuthi ibizo lami kalisama ngakuhle kangisavoti mina lami kulo muntu emkhangeleyo mfuna ukumvotela.
Kunjalo ba.
Hayi, lapho yikho kuphambaniseka khonapho. Sesikhangelele ukuthi abakhulu basilungisele phambili khona ngapha ukuthi bona bazalumisa njani uhlelo. Sifuna ukuthi dathi nxa sivota sivote sikhululekile, hani bakuthiwa yi-friend se-election. Sifuna i-friend se-election yibe siyikhangeleyo ukuthi kube kucace sibili kukhanya ukuthi abantu bezimbabwe sibili sebekhulile njalo futhi nxa bevota bavota bekhululekile. Inkululeko yeso of course siyayibona sibili ukuthi kukhona kuthule kakula msindo kakulani. But khonapho lapho kuvota zone khonapho kolo uhlupho khona.
Yikho kungadlelezelwa khona khonapho.
Iya, yikho lapho esikhangele khona ukuthi ungahlupha khonapho.
Mhm. Hayi siyabonga ngokungena ohlelo baba uMoyo.
Hayi lambongile baba.
Aha. Coming back to you, Mr. Chiromanzu, people are talking. Anzi nemterere pa voters roll ipapo ndopa nenyaya. Ndopa nogona kubikwa zvinhu ipapo uyezve kuzobiridzirwa sarudzo nezanu PF.
You see, muterere achangobva kutaura. Zvinongora zvakuti iyewo futi hazivi zvinoitika kana chinge akaregista. Kana chinge akaregista, munhu wese akaregista, mazita akakepchwa madetails ese, vanhu ndokuzopiwa provisional voters roll. Zvikanzi chiendai musi wakati nowakati mundoona kuti zvakakepchwa zviri correct here kana kuti kwete. Kana zviri wrong togadzirisa. Saka that phase yanotaura iyoyo yakatopfuura. Zvinoreva kuti munhu wese akabudziwa kuti pakutanga taka capture madetails chinda undoona kuti ndizvo here. Uyo aida kundovhota akainda akandocheka. Neniwo pachangu ndakatoenda ndikandocheka ndikaona kuti zvinhu zvakacapture zviri correct. Tochibva ipapo kana taakuzoenda musi wokundovhota. Mapolitical parties ese anenge ari represented ipapo munhu unopuwa chifomu wofila woisa ingi yako isopo. Mapolitical parties maagents acho ese anenge aripo. Saka hakuna kupiridzira kunoitwa fiction ina vanhu kana kuti maybe Studio 7 ndimi mareza this issue o vanhu ivavo vairiza hazivo kuti maelections muzimbabwe anofamba sei.
But you are in Zimbabwe, Mr. Chirumanzu, you should know better. The issue of the voters' roll is the most topical issue. That's the issue that everyone
to everyone
is topical.
Irobato kana irobato nezvimwe zvakadaro vakandoregista varegista ndokundocheka kuti mazita avo ari correct here kana kuti kwete. Tinoda dempa Studio 7 apa maunza munhu anoti idini ndakaenda kundoregista ndinonzingana asi zvinhu zvangu hazvisati zviri in order. Then ite munhu iyeye achizime zeki iye zvino kana kuti maikwanisa kudaidza munhu wezeki kuti azoexplaina kuti chii chakaitika. But iye zvino tiri kungotaura zvinhu zvatisingazivi zvokufungidzira mumesi.
Okay, ndimbomupindura ipapo. Zvatiri kutaura tinozviziva. You are asking kuti issue iyi iri topical kunani. Well, you should know better, Mr. Chirumanzu. But again, I'm not surprised because, as I said earlier, this issue has not been an issue at all to ZANU-PF, which has, led to many suspicions. I'm not surprised, Garamuchiti, issue kunani. It's an issue to my contesting candidates, eku opposition, vakazvimirira vega. They have been complaining because wakaenda ku nomination court without the voters' roll. And also, maybe you should know that there is a presidential candidate who was disqualified, Nezek, because akanga asina one of my vafakazi vake vakanga vasipo mugwaro revoters' roll. Maybe you should know that.
You are right. If they were not on the voters' roll, like I had indicated earlier on, that the first stage was for the registration paper. And the second stage, which is they announced publicly, was for all those who registered to go and check their name. Did they go to check their name? If they did, they should have raised a complaint.
That's neither here nor there, because this individual was disqualified like I said, one of these nominators was not on the voters' roll. But the law is very clear.
But
Section 21.
You need to go and recheck whether everything is in order.
That is neither here nor there. The bottom line is you are running away from the topic. Section 21, subsection 4 of the Electoral Act is very clear. It says candidates should be provided with the voter's roll before nomination court, and that did not happen. ZANU-PF candidates are not complaining, but opposition candidates are complaining, and justifiably so, because, let's be clear, kubiri zero akwe saruzo kuno vira pa voters roll. Dr. Nkululeko Sibanda, come in there.
Speaking to Chirumanzo, Chinotimba there.
It's Chirumanzo.
Okay, I'm not sure that. I think it's a pretend Chinotimba. But anyway, Mr. Chinotimba seems to not be very clear, as is usually the case, about the law, the process, and about voting. He initially started by claiming that the voter's role is almost not necessary or important. And one wonders why the Constitution requires us to have ZEC and therefore to have a voter's role. One wonders why you ended up even with BVR, which is capturing more details and creating a new voter's role in this year and spending a hell lot of money to do that. But really, he's lied about a lot of things. He said untrue things. Firstly, it is that the law requires only for people to inspect the voter's roll and check that their names are on it. No, the law also requires that in addition to inspecting the voter's roll, you must be able to object to the voter's roll. Now, what objection to the voter's roll means, it means that you must get the whole voter's roll for the whole country in front of you, and then you check to see if all the names seem to be put appropriately, or if you can notice any specific name that shouldn't be there. For example, a person who has passed on, a cousin of yours, or somebody you know doesn't have the right to vote in the country. A friend of yours who's from Malawi and is not a citizen of Zimbabwe appears on the voter's roll. You must then be able to write to ZEC and say, I object to this name being on the voter's roll because this person is not a citizen of this country. Pay them a small fee of between £5 to £10 for them to make those changes, and they make those changes. And that is as important as checking that your own name is there, because having voters who are not supposed to vote distorts our democracy and makes it unfree and unfair. Now, ZEC also failed to or refused entirely to provide what is called a provisional voter's roll, and Mr. Chinotimba there seems to think that the inspection of the voter's roll is the provision of a provisional voter's roll. No, the provision of a provisional voter's roll is a whole voter's roll allowing you to object to certain names that are on it. When you go to inspect, you're only checking for your own name. And then the third thing, the candidates who are being nominated have a right, according to the Constitution, to check for themselves that the nominators are on the voter's roll. They cannot merely rely on the nominator saying that I registered to vote. And ZEC did things that led to someone being disqualified because they could not verify what the nominator had said to them. And that is illegal. And Mr. Chinotimba doesn't understand at all that when you are talking about the requirement of a voter's roll and that we must inspect it, it is because we want to know at the end of the day that the people who are eligible to vote and are registered to do so are the ones that vote, and they vote in the right place, and that there aren't any ghost voters here and there. Now, when we don't have the voter's roll on time, we are unable to check that, which makes this election already unfree and unfair.
Right. Dr. Swada, just for your information, it's Mr. Chirumanzu on the line.
Mr. Chirumanzu, sorry.
Yes.
Sorry.
Yeah, but now, what I want to ask you is, I think I put this question to Mr. Makoni earlier on. You as a political party, if you find a lot of mistakes or things that are not supposed to be there, what other recourse is there? How else are you going to handle any complaints that you have if the mistakes that you find amount to what you might consider a dangerous level that is prejudicial to your to your political party. What do you intend to do about that kind of situation?
Addressing, when he was addressing a rally over the weekend, the MDC president, Advocate Nelson Chamisa, put it very clear, and no one could put it even clearer. ZEC has already begun to be a referee who plays for one of the teams on the field. And I will tell you why this is the case. By refusing to give us the voters' roll, either the provisional, especially the provisional voters' roll, it means that the ZANU-PF government, and we know that because they control ZEC, they are the government, right? They pay ZEC salary. And they are the ones that decide whether ZEC has a budget today or not. The current CEO of ZEC does not even have a contract because ZEC is making sure that they pay homage. If he doesn't do what they want, they're not going to pay his salary. We know that at a political level. But what ZEC has done here is strategic. Okay, and I will tell you in very brief terms. They are giving us the voters' roll as late as possible and illegally. So that, and they are giving us the final voters' roll, which means we can no longer object to it. Now, what that means is that if we have any objections, they can't go into it as ZEC has already said. They can't be looked at. They'll have to be looked at the next election. Now, that, and if we did go to court, what it would entail is that we would be asking the court to delay the election. And they know that. It is not viable for us to, or for anyone to ask for the election to be delayed in order for further changes to be carried out to the voters' roll and so forth and so forth. So that is a trap that they've put in front of us in order to placate the opposition. But the people of Zimbabwe have seen a rising tide. President Nelson Chamisa is the new idea in town and everywhere. People in rural areas, people in urban areas have seen so much of this ZANU-PF treachery. And I tell you that from what we've seen, cutting across from Chiredzi to Wange and Victoria Falls, Chirumanzu, we've seen that this president is a phenomena. He is a star on the field. And that all the treachery is not going to work because the people of Zimbabwe are tired of this Gukura on this, and the people of Zimbabwe would like to embarrass them by voting in large numbers. I'm quite sure we're going to get very close to 100% voter turnout this year, and ZANU-PF must be aware that we have nearly 40 to 60% of young people who are looking into the future and want to bury the past with this current regime that always wants to chip.
Vachiru manzu makatsika marashka nasi muri kuti chine nyai.
Vachiru manzu musati mapindura rega itimbotora mtereri. Bishana silo mlaleli ubusani etsimweni kunjani mnumzani? Ubusani? Halo mlaleli busani? I think we have lost our caller there. Vachiru manzu endera enyumberi.
Zvinotaura vasivanda ishungu zvokuti MDC vo ipinde mupawa. Vachokwadi icho vanochiziva kuti ZANU-PF ine nhoroondo yenyika ino. Inoziva chakanaka nechakashatira ganda dema zvizvarwa zvavanhu vomuno muZimbabwe. Zvevoters roll tingangopedzera miseveri pamakungotsuro dzichiuya. Hapana zvainochinja voters roll. Kana maZimbabweans vakasarudza kuti vanoda ZANU-PF, hazvinei voters roll. Kana maZimbabweans vakasarudza kuti vanoda MDCT yamaikupe, hazvinei voters roll. Because munhu ndiye anoenda kundovhota. Tiri kuti iye zvino procedure dzose dzevoters roll dzakaitwa. Iwa matechnicalities aroda kuudzwa. Na vanhu vanenge vari malawyers kuti no apa hapana koma epa vana koma kuti sentence ive inenge ine meaning but handizvo zvichaitika munhu akaenda kundoregister akazviendera ega achibuda mumba make mega kuti inini ndinoda kundovhota ndokuenda kumba asina kudzi nepati inda chero pati ikamuudza munhu kana asingada hati ndozva zviripo. Saka tisada kuwanda nekuti kuchazova nevoters roll kuchazodini dini. ZANU-PF nezapu vachienda kuhondo munaingobuda mbamati kuti ndinoziva nyika yangu full stop. vanhu vachapuda nouwandu hwavo vachindovhotera mapati zvavanoda, asi avo vanokomplena ndo vanoziva kuti vari kuda kutoseta agenda kuzi takagara tazvitaura zvinotaura vasilandezvi hazvitombofi zvakachinja. Mukatarisa zvaita vamunangagwa vaita chisati chamboonekwa within 6 months, tiri kutaura mabhiriyoni emari iri kupinda muno munyika, ende vanhu ivavo vanoziva kuti zvino nyika yakutungamirirwa nomutungamiri ane gwara nedirection, kwete zvana vachamisa zvokuti chazova namatara akazodini, marerway akazodini, zviroto.
Thank you there, Chirumanzu. Mnumzana Chirumanzu lapo weyamele kucelele ZANU PF uthi hayi okwe voters roll akula msebenzi lokho, uthi ukhetho alulanile voters roll, into nje ikukhala kwabantu abakwazi ukuthi bazanqotshwa. Ukhuluma ngabo MDC ikakhuleka baba uSibanda, uthi bayakwazi ukuthi sebenqotshiwe yikho nje evekhala ngokuthi into kazihanjiswanga kuhle this and that. Kodwa i-voters roll iqakathekile kakhulu. Voters roll ndiyo musimboti we election, nenyaya kuti zvinhu zvikasafambiswa muhle zvikasafambiswa negwara pavoters roll, nxa into zingahanjiswanga kuhle kuvoters roll khonapo akulakhetho lonke vele luhle ilonakale. Zile news ezivela ku World Cup, iTunisia awuliqembu lase Africa elidlala leNgilandi iqale yathela iEnglanda yaba yi 1-0, kodwa iTunisia isi equalizele sokuyi 1-1. Asazi iyo zala ankomone timbodzokera kuna vamakoni tisati tatora mtereri wedu. Mr. Makoni, so the analysis, the forensic audit of the voters' roll begins now, but what next for ZEC? Where do we go from here?
For ZEC, we are already preparing to observe this election. We have trained our observers who we are going to deploy in the various polling stations across the country. They are ready to be deployed, especially a day or so before the day of polling for those who will be observing in the short term. And for those who will be observing in the long term, we are already rolling out a process of deploying them in the various provinces to monitor what is already happening. Rallies are taking place. We you know, there could be pockets of some violence occurring. We would want to be monitoring all that that may be happening in this electoral period. So we are ready to observe these elections, and yes, it's game on.
And when the ballot papers are printed, are you going to be invited as, you know, election observers?
Yes. What the ZEC chairperson has indicated is that when the ballot papers are being printed by the identified printers, political parties as well as observers will be allowed to observe the process. So we are hoping that we'll be allowed to observe that particular process. Will approach ZEC with a request that we be given an opportunity to observe the process. But more to it, after the printing of the ballot papers, there is the security of the ballot papers themselves, their transportation to the various centers where the material will be kept before being deployed in the various polling stations. We also would want an opportunity to observe that process, and we hope that we'll be allowed to do that.
Dr. Sibanda, njenge-MDC, sebekuchilo inabe-ZEC, ukuthi udinda ama-ballot papers kuzaqala nini, njalo ukuthi lizanxuswa yini lani lizabuya ukuzibona?
Abezek bathile ukuthi ngabathonga ukuthi ukudinda ama-ballot paper bazaqalisa nini kodwa bathe bona bazavumela amabandla wonke aphatheka ekhethweni njengalokho esasikutshilo thina be-MDC kwakutshiwo ngupresident Sirisamisi ukuthi ukhetho ngeke luthembakale nxa kungavunyelwanga ukuthi sikhangele sibone ukuthi amaphepha abawasebenzisayo kanjani njalo ukuthi ama-ballot paper baprinta amangaki sibona lama-serial number nanti kudubo abezekho lokho bezitshaya bona abahlakaniphileyo abazikhotha emhlana bathi bona baza abatsho ukuthi bazasivumela na ukuthi sibone ukuthi ama-ballot paper lawa azalala ngaphi avuke ngaphi azahanjiswa ngubani kuma-polling station abalwe ngubani ngoba le ndaba iqakathekile siyazi kunje ukuthi kule njongo ku-JANU PF lezek ukuthi nanxa singabona ama-ballot paper lawa edindwa bazathi nxa sebewasha kuma-polling station bawantshintshanise kumbe bathatha amanye bawafake kuma-ballot boxes evele sevotelwe ngakho sithi thina ukuthi ukhetho lolu luphumele lube segcekeni lwenza ukuthi uhulumende wezana okhona manje lo ongekho legitimate ngoba kangenanga embusweni ngokhetho owangena embusweni ngodlame kumele kwenziwe ukhetho olungakholwa loba ngumntwana omncane ozela izolo zathe bona ukuthi hayi yonke into ibisegcekeni ibiklara nje khonokho yikho okuqakathekileyo kuboni njalo kwesibizek nezanu p f igovernment yezanu p f ukuthi bathi hhayi okokhetho konke siza kwenza mgceke libalele wonke umuntu ikhangele bona bathi kufihlwane ukufihla amakwenzayo kutshengisa ukuthi ikhona-ke injongo embabalayo labaphumele egcekeni njengodriver wetalakita
thank you there Dr. Svanda, we have 7 minutes remaining on the clock. Tinemtereri, Mr. Wande.
Yeah, Pastor Moyo Muripo Ere.
Magadiko, Baba Wande.
Tiripo Magadiko, Zenyu. Tinenye na Tina Nasi. Mwona kutibatira Ere.
Tira kubatira.
Taura Enyu Tinzu.
Okay. Ngayiti sitende zvidumwari atisanganisa madikwana nakanaka nemuriye seZimbabwe ngayiti masoya sei matimana nauri kundiye kuti maonera ndiri kuita zeki pachayo vai yagona kuita zvinoda maopposition party zvaari kudawo like senzira nzira inofamba chiri mota hombe chiri diki haina vainorambira saka iyo zeki inofa kuti ibude pachena ipi zvido zvevanhu zvavari kuda zvinhu zvigurufamba zvakanaka nokuti kana zvikaramba zvakadai zvino zvivadambudziko nokuti vamwe vanokwazochema nezeki zeki sezairi zeki inomirira zvesarudzo dzemuzimbabwe inofanira kuita zvido zvevanhu vese isagona kuva nesaidhi yainomira naro zviri izvo zvinoita kuti vanhu vakawanda vasagona kuva nokuvimba nayo saizvozvo ivini futi budise zvinoda zvinonge zvichidiwa vatonda izvi vabudisa vagone kufara munhu isagone kufara vasagonzi uyu vanoti vanomira no vanomira nowo zvinongozoonekwa unonge achikonekwa pakunda hazvirenzi nyaya yekuti kana vanhu vachichema vada kuti zeki ibudise magwaro zvepamutima unaoni ngaigone kuti vabvi zvairi zeki yezimbabwe inomirira zvaro zvezimbabwe inomirira mavhoti ezimbabwe iyo ngaiitewo zvinoda vamwano zviri maopportunity party mapatiwo akakoshawo anototsvagawo kuzama kupowo nzira negwara saka maonera ndiri kuita iyo zeki inofanira itawo zvido zvevanhu vese kuita kuti vanhu vagonewo kufara nayo igone kuzowanawo rutsigiro rwakakura kufamba kwemwaka nekuti zvinoita zvinoitikaka kunogona kushanduka rimwe zuva zeki rikazoshorwa kuti vaibutikanganise rasasisa sezeki yenyika yedu vaigone kupa zvido zvavari kuchema zvavari kuda isagona kuvanyima kuna vagone kuva nokufarawo nekuti vanhuwo saizvozvo nyange ndo amwe maonero angu andida kuti ndigone kuti nditaure iwavo
aiwa mashoko mahombe chaizvo tinotenda chaizvo Pastor Moyo, would like Zek to be a little more receptive to complaints from political parties and individuals who have anything to do with elections, and he urges Zek to be completely neutral because it's working on behalf of the people of Zimbabwe. That is his view.
Going forward, Ngati Vare Chirongwa, you have a minute. to respond mashoko enyu ekupedzisira nenyaya ye voters roll uyezve tichitarisa kumberi uko nyadze kuprintwa kwema ballot papers nekuchengetedzwa kwawo muri kuona zvichifamba mushe.
Izi apana chisingambofambi mushe, ndingati pakutanga zeki iyo ichinzi zeki mapolitical parties akagara pasi vakabvumirana. Vachizosarudzwa vanhu vanoshanda kuziki koko mapolitical parties vakabvumirana. Kuchizosarudzwa mishina yese yekuzocapture data ravanhu ese mapolitical parties vakabvumirana. Madeti achizovapo kuti vanhu vese ngavaende vandoregister mapolitical parties vese vachibvumirana. Zvikazonzi chinda muno inspector voters roll ese mapolitical parties vakandiudzai mamembers venyu. Hapana political party isina kuita izvozvo. Nhasi uno voters roll final yabuda. Chinhano chakuitwa ndechekuti izvi mapolitical parties vanofanira kuchitraina avo vachange vachinomana mai mabhutsu kumapolling station. Kana anenge aregedza asina ndezvake, vanhu vasablame zeki. Zeki haina kungovapo isina kubvumirwana na ese mapolitical parties. Saka zvimwe zvese zviri kutaurwa ipoliticking yokuzoda kuzopemera uyu nouyo chiripo ndechekuti ZANU PF ichangohwina nomutsindo wayo wayagara ichingoita nokuti inoita zvido zvavanhu.
Dokotela Spanda lawo lo mzuzu wotwa khonapo akusi akuphosa mazwi akho okuci. Dokotela Spanda
nomutsindo wayo mutsindo wavanoreva ndiwo yokuti inoita zvekubira maelections zvichishandisa voters roll nezek. Havanyatsoziva kuti voters roll inoshanda imaelections. Vanongofunga kuti inongoitwa nekuti vanhu vanoda kuti itwe kana kuti maopposition parties ndiwo anoda kuti itwe. Chokwadi ndechekuti voters roll inoita kuti tizive kuti uchavhota ndiani, uchavhotera pai, uye munhu wacho une right yekuvhota. Saka tinokumbirisa zvikuru sa kuti maZimbabweans ngaarege, ngaasiyane nevanhu vakaita sevava vanotaura zvavasingazive uye zvavasati vamboverenga. Vatarisire upenyu hwemangwana hunenge hwekubudirira tichiwana zvikoro, mahospitals, maroads, marailway edu, tichigadzira national airline yedu tichiendera mberi. Vapresident Nelson Chamisa mutungamiri mutsva weZimbabwe uchatanga basa muna August gore rino. Varatidza kuti ivo vane njere uye vane rudo nevanhu veZimbabwe. ZANU iri kutaugwa iyi ndiyo ZANU yakaita murambatsvina ikaita gukura hundi. Ndiyo ZANU yapedza migwagwa muZimbabwe muno. Ndiyo ZANU imwe chete inoita kuti nyika yedu haina kana mari yayo chaiyo. Nyika yedu yeZimbabwe inotokundwa nemunhu
vachirumadzi. Tamupa mukana wenyu, regai vasivanda vapedzise. Briefly doc.
Strive Masiwa munhu one ane mari. Zimbabwe haina mari pamusaka pezano. Nhasi Zimbabwe haina mari asi Strive Masiwa ane mari inonzi iko keshi yaunogona kutenga nayo mushopu. Saka tinoti isu vanhu vechidika vakaita sana President Nelson Chamisa vanodyidzana nevanhu vane pfungwa vakaita sana Strive Masiwa, kuri kuti ukatarisa nzira dzavanofunga nadzo nekuda kuita zvinhu chaizvo unoona kuti nyika inogona kuendera mberi. Saka tinokumbirisa kuti vanhu veZimbabwe varatidza rudo vachiyamara neNBC neuwandu hwavo pasina matisheti pasina mabhazi evana vezvikoro. Ngavagadzirire kunovhota. Tiite once and for all, remove government iyi inoda kuti dzorera kumashure inofunga kuti gore rino 1893 yemuna July muno ivhoti yakakosha kukunda yemuna 1985.
Asi chiyeko napo dokotela, siyabonga. Isikhathi tu sihlobo zami esithandekayo, but would like to extend our thanks to Dr. Nkululeko Spanda, spokesman for MDC Alliance, leader Nelson Chamisa, Gadzira Chirumanzu, ZANU PF leaning analyst, as well as Andrew Makoni of the Zimbabwe Election Support Network. Signing out, I'm Tungameli Nkomo.
And I'm Tanono Kawande. Until we meet again next time, please take care. Good night.